zvakagadziswa nehurumende maringe nebumbiro remutemo. Tine zvatiri kuda kugadzirudza pabumbiro guru remutemo renyika rinonzi Constitution of Zimbabwe. Munoyeuka kuti pakaitwa zveconstitution pane nyaya yakatsviridza yemarunning mate ikabva yasvika pekuti vanhu vakazongobvumirana kuti ngatimboimirai kwemakore gumi ekutanga, kana tichizoishandisa toishandisa kwapera makore 10. Saka muongororo yedu takaona kuti ipfungwa yakakweretwa kubva kuAmerica. Nyika zhinji pasi rino hadzinyanyise kuisenzesa nekuti inogadzira macenters of power maviri. Tikaona kuti kana purezidendi vasarudzwa zvakanaka ndezvekuti purezidendi asarudzwa ngaachieve iye anotungamirira, uve nemavhaisi aanosarudza iye, kwete mavhaisi anonzi haagone kubvisana purezidendi, vanotoda paramendi. Ndozvo zvimwe zvatiri kugadzirudza. Tikaita tsvakurudzo tikaona zvakare kuti pakuapointwa kwemajaji inyaya yakanaka kuti kana munhu achitanga kuita jaji woenda kuinterview obva varekomendwa voapoint. Kasi kana munhu haajaji zvekuti obva anoti vanhu vanosungirwa kunge varivo vani kumusupervisor vochinomubvunza zvavanga vachifanira kunge vachimubvunza kubasa vomunyadzisa ipapo obva atadza kupromotwa kuenda kusupreme court osara ari kuhigh court. Chimiro chake chinoreruka pamberi pevanhu. Tikati kana munhu angoita jaji kana akubva kuhigh court kuenda kusupreme court kana kubva kulabour court hazvichada interview. Tikati zvakare nemamiriro aita zvinhu neutano kuimprova kwauri kuita munhu anosvika 70 achiri kunzwa. Tikati avo majaji ekusupreme court neekuconstitutional court vanenge varatidza kuti vachakagwinya vanogona kuwedzerwa gore gore rega rega vachiwedzerwa makore kusvika vasvika 75. Ndobva taona zvakare kuti tinge tichinyatsotanga anonzi maprovincial councils pane zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Ndozve zvimwe zvatiri kugadzirisa zvokuti maprovincial council anga achikwanisa kunoshanda zvakanaka. Tikaona zvakare kuti census nedelimitation iya inogadzira maboundary emaconstituents zvanga zvakabatanidzwa kuti hamugone kuita delimitation census isina kuitwa. Asi zvinobuda musensus hazvisiri izvo zvinoseenzeswa pakugadzira maconstituents. Saka taakubvisa izvozvo muconstitution kuti zvisange zvakanzi munoita delimitation mushure nekunge maita census. Ndozve zvimwe zvatiri kugadzirisa imomo nekuti prosecutor general anga achiapointwa napuresident vabvunza havo JSC kwete kuti anoitwa mainterview neJSC.
Mungatsanangurirewo here vanhu honorable Ziyambi kuti mapedza kugazeta chii chinozoitwa?
Zvazvinoita manje patakagadzira maamendments aya kana kuti shanduko idzi tinozoendesa kuparlament. Speaker vobva vagazeta. Kana vagazeta zvinogara 90 days zvisati zvaunzwa mudare reparamende kuti manhengo dzeparamende dzinge dzichidibheta kana kukurukura nezvazvo. Pa90 days apa veruzhinji vanobvumirwa kunyorera kuna clerk kuti zvamuri kuda kuita izvo hatizvide demadai madai vachiti pafungwa dzavo. Uyezve committee yejustice inogona kutenderera pa90 days idzodzo Zimbabwe yese ichiita mapublic hearing ichibvunza vanhu kuti kune zvizvi zvakagazetwa tipewo pfungwa dzenyu neuchenjeri hwenyu kuti ndizvo here munoda kuti tidai here kana kuti pane pamwe pamunofungidzira kuti tingadaro tichishandura shandura. Saka pa90 days kana dzapera ndo pandinozobvumirwa kuenda muparamendi ndonopa inonzi notice of presentation yebill. Taipa notice iyoyo tobva tapresenta bill tochiita first reading yebhiri iroro raakuchitanga kufamba nemwero wemamabhiri ese muparamendi. Asi kuti ripase after radibhetwa rinoda 2/3 dzemamembers kuti dzivhote. Kana rikashaya 2/3 haripasi. Ndo mafambiro azvichaita.
Saka kana paramende yapedza ndo parinozoendeswa kumutungamiri wenyika.
Kana paramende yapedza National Assembly ikapedza toriendesa kusenate. Senate ikanopasa zvakare ne2/3 tobva tariendesa kumukuru wenyika.
Unenge wava mutemo manje.
Unenge wava mutemo manje.